danho ratorwa nevashandi vezupo kana kuti nemamwe maoperator idanho rokuomesera vanhu vari kuenda kumabasa nekuti havana dzimwe nzira dzekuti vangaiti dzekuti vanga vachienda kumba nekuti michovha yese nemarori ari muguta reHarare ari kudhura samari zvikuru. Nhasi kwanga kuchachajwa ma40 nema50 bond kuti munhu anga achienda kubasa. Izvi zvinhu zvisina kunaka nekuti vanhu vanogara vange varonga mari kana kuti vaita budget.
Saka imi sesangano muri kuona sei tichiona kuti Zupco ndiyo yoga iri kubvumidzwa kutakura vanhu nguva ino yeCOVID-19?
Nyaya iyi takagara tataura kuti nyaya yekufamba kwekambani 1 kunoomesera veruzhinji nekuti vanenge vasina sarudzo. Takagara taramba nyaya yemonopoli. Iye zvino izvi vashandi vezipo vari paGoslow zvichireva kuti vanhu vane matambudziko etransport. Kwese kwatafamba muguta reHarare tanga tichiongorora kuti vanhu vazhinji vanga vachikwira mota dzevanhu vakazvimirira ingati maprivate malift kuti vanga vachiuya kumabasa nemarori nekuti mota dzezupo panga pasina dzakawanda pamugwagwa.
Sesangano rePassengers Association of Zimbabwe, matanho apa amuri kutora panyaya iyoyi?
Isu hatiregere kuudza hurumende kuti monopoli haishande. Zvinhu zvakamira mamirira azvakaita nekuti hurumende ine nyaya zhinji dzairi kuziya dzairi kubata dzisati dzagadzirika. Makatarisa kuti kune nyaya yevashandi nezvimwe zvakadaro, handikwanisi kukuona kunge vachigadzirisa nyaya yezvekutakurwa kwevanhu nenguva. Nyaya iripo ndeyekuti hurumende ngaiite kuti mamwe makambani anga achitakurawo vanhu vachiendeswa kumba kuti pachiva nemakundano kuti pakashayikwa mota dzinotakura vanhu imwe kambani inenge iripo. Sezvaitika kuti vamwe vakuramwa mabasa kana kuti vamwe vari paGoslow, panoitawo kambani inotakura vanhu nokuti kuti vanhu vanogara vachiexposwa muCovid iyoyu. Sezvatiri kuona kuti vanhu vari kuexposwa futi pavari kutakurwa nemarori nezvese zvinhu zviri kuitika imomo muzipo vanhu vari kuexposwawo zvakare nekuti vakukwira vari standing. Saka tinodawo mamakambani anoita kuti vange vachikwikwidzana noti kuti ivo vanoshaya vanovakwikwidza. Ndosaka zvinhu zvamirira sezvazviri izvozvi kuti hapana vanovakwikwidza, vanoita zvavanoda madira ajojina.